manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu, Gumiguru 10, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumwe murume apfurwa akafa nhasi mangwanani muHarare zvichitevera kusanzwisisana kwaitika pakati pemumwe mutyairi wemotokari nevechidiki vanobhadharisa vanopaka dzimotokari dzavo muguta. Mumiririri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols vashanyira musha weGlenview vachiona basa riri kuitwa mukurwisa chirwere chekorera. Gurukota rezvemari vamutoli Ncube vanoti urongwa hwekubhadhara mitero yezvikwereti wakatambirwa nemabhanga eInternational Monetary Fund pamwe neWorld Bank. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Murume ane makore makumi mana ekuberekwa apfurwa akafa nhasi mangwanani muHarare zvichitevera kusanzwisisana kwaitika pakati pemumwe mutyairi wemotokari nevechidiki vanomira vachibhadharisa vanopaka dzimotokari dzavo muguta. Mapurisa azivisa kuti mufi mumwe wevanhu vanobhadharisa kupaka motokari muguta zvisiri pamutemo. Mapurisa anotiwo pane vanhu vakawanda vakuvara mumvonga mupopoto yaitika. Vaona zvichiitika vanoti motokari yanyakupfuura yapiswa neveruzhinji muridzi ndokuzorohwawo zvekuti ari muchipatara umo maakachengetedzwa nemapurisa. Taedza kubata mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme kuti tinzwewo divi rekanzuru panyaya iyi, asi nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vanoti vachiri kuferefeta nezvenyaya iyi.
Mapurisa aroda kukonfema kana kutaura kuti pafa murimane makore 40 musure mokunge maita shooting incident yaitika pakona paAngwa Street naKwame Nkrumah muHarare mangwanana anhasi 10 October 2018. Zvaitika pedyo neKV Farmers. Zvaitika ndezvekuti pane murimane makore makumi maviri nemana 24. Anga ine motikari yake Subaru, murume anonzi ndi muzvina business. Saka apaka motikari yake pakona paAngwa Street naKwame Nkrumah ndokubva asiya hazvanzi dzake nemasisters vari mumotikari iye achiita business rake. Pabva pasvika varume vashanu ndokubva vati motikari iyoyoyo payanga yapakwa ngaipe, nokuti ivo vari kuti hanzi motikari dzavanga vanga vachibhadharisa motikari pakupakwa kwadzanga dzichiitwa mudhorobha imomo. Ndokubva iye asvika vakatanga kunetsana, vakatanga kurwa. Vari mukati mekurwa ikoko murume uyu azoburitsawo pfuti ndokubva aridza, zvazokonzera kuti murume ane makore 40 apfurwe ndokubva afa. Vanhu vavozoungana vakabva vapisa motikari yake, zvakonzera kuti mapurisa vadaidzwe vakasunga iye muridzi wemotikari yei, vakasunga varume 4 vana avo vanga vachifamba neuyo shaika muchiti kwechocho.
Imiwo semapurisa, mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe pamusoro pechiti kweichi ndeye kuti kudii?
Mapurisa tiri kukurudzira veruzhinji nokupa yambiro kuti vanhu ngavarege kuita basa rokuti vanhu vanenge vapaka mukati medhorobha voenda vachinoti iwewo dzapa, kana unoda kupapaka ndino unobhadhara, kana kuti nzvimbo yangu iyi yandinoita nayo zvandinoda, mutemo haubvumiri izvozvo. Vanhu vanofanira kufamba pachena, yatinoti pachirungu freedom of movement muCBD, zvinosanganisira kupaka dzimotikari. Saka kuna avo vari kufamba vachikanganisa yatinotiyo maintenance of flow and order, mutemo uchavaranga uye zvemapurisa vari kuongorora chitiko ichochi zvakasimbara.
Vamwewo vanga vachitaura taura vachiti motikari yanga ine mastickers ezanu PF, vamwe vachiti muchinda azoburitsa pfuti ndewe CIO. Mashoko ekunyepa herai.
Isusu tiri kuongorora, tinozviziva kuti panoitika nyaya yavanhu vanotaura zvakawanda, vamwe vanowedzerera zvikuru mazuvano kune social media. Vamwe vanowedzerera, asi tiri kuti vanhu ngavarege mapurisa epebasa ravo vaongorore chokwadi chibude, nokuti mamwe mashoko atakunzwa aakufamba haasi mashoko ari confirmed. Saka toda kuti vanhu vamirire mainvestigations kuferefeta kuri kuitwa vozowana chokwadi. Chiripo ndechekuti anenge apara mhosva anongorangwa nemutemo, hazvina basa kuti ndiani. Saka veruzhinji tinoziziva vanhu vanoda nyaya zvikuru zvekuisa pasocial media, asi ngavarege mapurisa vaite basa ravo.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunhare vari kuHarare. Mumiririri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vashanyira musha weGlenview vachiona basa riri kuitwa mukurwisa chirwere chekorera. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Ambassador Nichols pamwe nenyanzvi dziri kubatsira mukurwisa chirwere chekorera dzakabva kubazi rehurumende yavo reCenters for Diseases Control, CDC, vashanyira musha weGlenview uko vaudzwa kuti korera icharamba iripo kana nyaya dzemvura nemasewage nekutakurwa kwemarara dzikasagadziriswa. Vakafanira kubata chinzvimbo chemukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Clements Duri, vaudza Ambassador Nichols kuti kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera hwaderera, zvichatora nguva kuti chirwere ichi chipere nekuda kwekuti zvinochikonzera hazvisati zvagadziriswa.
Vahuwandu hwevanhu vari kuuya kumakliniki edu vadzikira, saka naizvozvo tinotenda zvikuru zvakadaro. Asi kune zvimwe zvatinoziva kuti kana zvisina kugadziriswa korera inoramba inesu, zvakaita sesewage inoramba ichingoyerera nemvura inenge isina kuwanikwa yakakwana. Saka zvinhu izvozvo ndinofara kuti pane maminista akagara pasi, maminista akasiyana-siyana ari kuedza kugadzisa dambudziko iroro rokugadzira infrastructure nokugadzira kuti mvura nenyaya yesewage zvinge zvichigadzira.
Ambassador Nichols vati hurumende yavo icharamba ichitsigira Zimbabwe munyaya dzeutano, uye kana Zimbabwe ikada rubatsiro, America yakazvipira kuunza dzimwe nyanzvi kubva kuCDC. Ambassador Nichols vati mangwana chaiwo vachaita musangano negurukota rezveutano vaobhadhaya mwoyo kuti vazeye nezvenyaya yekorera. Vatiwo ivo vanobatsira nyaya dzeutano uye dzimwe nyika nemamwe masangano vari kubatsira munyaya dzekugadzirisa nyaya dzemvura pamwe nenyaya dzemasewage. Kusvika pari zvino korera yauraya vanhu makumana nevapfumbamwe, uye vanhu vanodarika zviuru zvina vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rechirwere chekorera icho chinorapika nyore. Chirwere ichi chakauraya vanhu vanodarika zviuru zvina muna 2008, uye vanhu vanodarika zviuru makuma pfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Nengo dzeparamende nhasi dzapiwa mishonga yekudzivirira korera senzira yokukurudzira kuti vaparidze kunzvimbo dzavo nyaya yekudzivirira chirwere chekorera.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vaudza Studio 7 kuti vafara chose kuti nengo dzeparamende dzange dzichida kuziva pamusoro pekorera nezvimwe zvirwere zvemudumbu.
Tazopedzisira vakutoita mutsara wekuti vanowana cholera vaccination. Hatina mumwe chete watanzwa aramba kutora nhomba iyoyo yekudzivirira cholera. Saka izvozvo zvichabatsira zvakare kuti ivo vanhu vavanomiririra mumatunhu avo akasiyana-siyana vakaona vakuru vavo vachiinda pamberi vachitora cholera vaccine iyi, zvinotibatsira zvikuru.
Vatiwo vanoimba kuti nhengo dzeparamende dzichavabatsira kusvika mharidzo yavo kumachechi anorambidza nhengo dzavo kuti dzimwe mishonga yekudzivirira zvirwere.
Tiri kutora munongedzo uchidzokera kwavari kuti dambudziko iroro ngarigadziriswe. Kana kuri kusaziva, vanhu vemachechi vanoresista nevamumapato ngavachidzidziswa kuti tigadzirise utano, nekuti umwari neutano neutsanana zvinoenderana. Saka hatizi kuti vanozorasika papi. Kana vari vedzi church vanoitire uchapa. Bhaibheri rakaramba uchapa kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarurwa.
Imwe nengo yeparamende zvakare vari sachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muzvare Tabita Kumalo vaudza Studio 7 kuti vachakurudzira vanhu munharaunda yavo kuti vaitewo sezvavaita.
Sevamiriri veparamende nhasi tiri kurapiwa kuti tidzivirire utachiwana hwekorera hwapedza vanhu munyika. Saka tokurudzira kuti vagari vemunharaunda kwatobva semamiriri veparamende vaende kunodzivirira utachiwana uhwu nemhaka yokuti hatichadi kuona vanhu vachifa nechirwere chekorera.
Mumiriri wembizo vasettlement Chikwinya vatiwo vatora mushonga uyu senzira yekukurudzira vanhu munzvimbo yavo kuti vazvidzivirire kukorera.
Saka ndatora mushonga unonzi cholera vaccine semucherechedzo wekuti vanhu vedu vemumbizo vemukwekwe vatevedzerewo danho rairoro rekuzvidzivirira kubva kuchirwere chekorera, kuitira kuti tisawanikwa tiri isu tinozenge takutapurira vamwe vese venyika chirwere ichi.
Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kukurudzira veruzhinji kuti vamwe mushonga wekudzivirira korera uyo uri kupiwa pachena. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rechirwere chekorera icho chinorapika nyore. Chirwere ichi chakauraya vanhu vanodarika zviuru zvina muna 2008 uye vanhu vanodarika zviuru makuma pfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Kota rezvemari muzvina fundo Mutuli Ncube vanoti zano ravo rekubhadhara mitero yezvikwereti kana kuti maarias ratambirwa nemabhanga eInternational Monetary Fund IMF pamwe neWorld Bank. VaNcube vari kuBali kuIndonesia kumusangano weIMF neWorld Bank uko vaburitsa mashoko aya kuvatori venhau nhasi. Zvikwereti zvinodarika mabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere emadhora zviri kuda kubhadharwa kuWorld Bank, African Development Bank neEuropean Investment Bank. Muzvinafundo Ncube vanotiwo gwara ravo remakore maviri rekugadzirisa upfumi ratambirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo paNelson Mandela University vaGift Mugano kuti tinzwe mafungiro avo.
Ndinoona kuti mashoko akanaka, tinoti farei farei tendeke, nekuti hatisi kuziva kuti zvii zvavabvumirana. Hatichi kuti fuwati ndi kubvumirana kwakanaka. Chatisi kuziva ndechekuti pakuclear chikwereti apa vanyuwe vapresente chii. Right, vati vanoda kuclear in, nekuti musakangana kuti vachinamasa vakamboenda futi neproposal kumameeting eWorld Bank vakaita proposal yakaacceptwa the same organization. Hatisi chakachinja hapana, nekuti iyo vachinamasa vakanga vazvikomita suicide neproposal vanga vachipa yekuti vaida kuzoclear zvikwereti by April 2017 kana tikanganisa. So hatisi kuziva kuti vanuve vatora manotsi ava vachinamasa here kana kuti vane new strategy yavo, uye kana kuti vada kuclear vari kureva kuti kudii. Vari kureva kuti vane mare vaona here, vane joka here, you know, vanhu vanotapa makadzi pane joka ravakaviga hatisi kuziva, rekuti vanonge vane $2 billion yavakapiwa somewhere ivada kunoclear chikwereti kuti one fresh capital, kana kuti vari kushandisa transitional stabilization program as a strategy yekuti mabanks iwaya na World Bank vatinzwire tisi kuti ngatimbovaregerera kuvakuza chikwereti, nekuti vane hwaro hwavagadzira wekuti nyika iende mberi.
Tichitarisawo iyo nyaya yekubhadhara zvikwereti izvi, kuri kuti Zimbabwe yapedza kubhadhara mitero pazvikwereti zvacho kana kuti maarias, munoona ichikwanisa here kuti itange kukwereteswa imwe mari itsva?
Tikatarisa nhoroondo yeZimbabwe yeupfumi hwenyika kubva na1980, Zimbabwe haina kumbopuwa mari yakawanda kazhinji neWorld Bank neIMF. Taipuwa mari hongo, asi mari zhinji yataiwana muZimbabwe yaishanda kuti mbizinesi riende mberi imari yaibva kumaprivate markets yetingati kumabanks ari kuSwitzerland kunyanya nekueurope uko, right? Ndo vaitipa makambani edu eZimbabwe. Mabhenki eZimbabwe aikwanisa kutotsvaga mari kunze kwenyika pasina hurumende, nekuti tanga tine credit rating yanga yakanaka. Saka isusu zvakakosha kuti Zimbabwe iclear zvikwereti izvi ndezvekuti inonga yagadzira hwaro kuti munhu kambani yoga yoga iri muZimbabwe inokwanisa kuenda kumusika wemari kunotsvaga mari yega.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye muzvinafundo paNelson Mandela University vaGift Mugano vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mozambique iri kuita sarudzo nhasi idzo dzinogona kuburitsa pachena kusasimba kwechibvumirano cherunyararo zvichitevera kupomerwa kwebato riri kutonga reFrelimo, mhosva yekukonzera mhirizhonga nekuchichidzirwa kwevanhu munguva yekutsvaga rutsigiro. Mapurisa emuKenya anoti vanhu vangangosvika makumi mashanu vaurayiwa kumadekoro kwenyika iyi mushure mekubheuka kwebhazi ravanga vachifamba vari. America nhasi yashoropodza kwainoti kuve nechekuita kwehurumende yeVenezuela mukufa kweanopikisa hurumende vaFernando Elban. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda kunze kwenyika zvinoti zvatotanga kutumira zvekudya nezvekushandisa zuva nezuva kumusha zvichibatsira hama neshamwari dzave kutatarika mukurarama zuva nezuva nekuda kwekukwira kwemitengo pamwe nekushayikwa kwezvinhu munyika. Mutungamiri wesangano revanorarama nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti vanhu vakawanda muSouth Africa vave kutumira zvinhu zvakaita sechikafu nemari kumusha vachishandisa vemabhazi nevemichovha. Vajuru vanoti vave kuonawo zvakare kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kuyambuka miganhu yenyika zviri pamutemo kana zvisiri pamutemo vachipinda munyika dzakapoteredza Zimbabwe vachinotsvaga mabasa. Zvinhu zvakawanda munyika hazvichawanikwe muzvitoro uye mitengo yazvo yakwira zvakanyanya. Vezvitoro vari kupa zvikonzero zvekuti vari kunetseka kuwana mari yekunze yavanoda kuti vakwanise kutenga zvekupinza zvavanotengesa munyika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, John Dakandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaDennis Juru.
Ukatarisa madonhero ari kuita mari yekuZimbabwe anonzi mabond notes aya akonzeresa kuti vanhu vavhunduke zvikurusa uye zvakonzera kuti zvinhu zvishanduke zvakanyanyisisa. Vanhu vaakutumira mari kuZimbabwe nekuti zvaane profit kuti utumire mari kuZimbabwe iende kuZimbabwe ishandiswe kuZimbabwe. Ukatarisa mutengo wemarandi uchinotenga mabond notes wakwira zvikurusa, ukatarisa mutengo wemaus kuti unotenga mabond notes zvakukwirisa zvikurusa. Tinoona zvekare kuti hurumende iri kuramba yakatsikirira panyaya yekuti mitengo yezvinhu kuZimbabwe ngairambe iri pakunoratidza kuti bond notes yakaenzana ne $1,000. Saka zvinhu zvatoma sekuti zvinhu zvichionika muzvitoro, vanhu vaakutohodha zvinhu kubva kunze kwenyika. Kana munhu achitumira aakutotumira zvinhu zvipedzai kuti vanhu vaakurorama nezvinhu zvinobva kunze kwenyika. Saka ndo parinoraza tikatosvika pana 2008 ipapo, nyange tisati tatosvika hedu, but tatotadongorera.
Mati matanga here kuona vanhu vari kutumira kumusha zvinhu zvakaita semagrosari kana zvekudya nezvekushandisa zvinotarisirwa kunge zvichiwanikwa munyika?
Zvanyanyisisa nenyaya yekuti zvavhundisa vanhu zvekuti izvi zvinhu zvave kudhura uye hazvisi kuwanika mumasherefu kuZimbabwe, zvabva zvakonzera kuti vanhu vabva vatenga zvakadarikidza saizvo.
Ko ivo vari muSouth Africa vazhinji vamunotaurawo navo vari kuti nematambudziko ari kumusha?
Vanhu vagumirwa, vanhu vapererwa sekuti kazhinji kutaura kwakanyanya kunotaurirwa tisati taenda kusarudzo. Zvinotabva kusarudzo munhu anenge atokuzvionera kuti ndararamisa vangu here kumusha ikoko. Saka vanhu vaakutongozvitambira kuti ndodambudziko ririko kumusha, saka vaakutongobatsirana pamwe chete nemhuri dzavo.
Ko mati matango heri kuona shanduko yevanhu vari kubva muZimbabwe vachipinda muSouth Africa kana muBotswana kuuya kunotsvaga mabasa, zvati zvatanga heri kuoneka kuti vanhu vaakubuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro?
Mitsara yaakutotanga kubvira kwaikoti yako kunoitwa mapasipoti kuya kuya, ndokwazotangira mitsara kumapasipoti. Kwari mitsara mikuru zvikuru savo vakataka muHarare, mitsara yanga irimo svemhurese rapfuura iri yakanyanyisa zvikuru sa. Kwotiwo pamabhodha pazara zvakanyanyisisa vanhu vachigamba kubuda kuti vanotsvaga mabasa, vatsvaga kurarama. Tinoona zvekare vanhu vakabatsira vapinana nematambudziko vanenge vachigamba kuyambuka vasina magwaro. Tabatsira vanhu vakawanda vanezenge vaita matambudziko mushi unenge vazama kuda kuyambuka vasina mapepa. Vawandisa nhamba yachona yakura zvinhu chimisa mukomajonga, zvekutoti zvikaramba zvakadai so vanogona kutoita dambudziko guru munyika. Nekuti vanhu vanogavo vachibatwa zvigaro mukuda kuyambuka nemudzidzisi nepaerekee hwemabhodha. Vanhu vanourayiwa nekuda kwekuda kutokuti pane makoronyera mbavha nhotatunda dzinozama kuda kutorerawo vanhu vayo vangave dzingave mbozvanhare, dzingave dzimari kitiri dzanenge vainazo. Saka matambudziko iwayo taona awanda zvikuru sekuratidza kuti vanhu vari kupinda zvakanyanyisa munyika yenyika dzakatikiridza Zimbabwe.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano International Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vanhukadzi vari kukurudzirwa kuti vaite mabasa ezvicherwa zvisinei nezviminga mupinyi zvavakatarisana nazvo. Taura Ishava anoti panyaya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa pamusangano wekuzeya pamusoro pemikana nezvimingampenyi zvinosangana nevanhukadzi vari kuita zvezvicherwa weWomen in Mining. Musangano uyu waitwa sechikamu chavhura gungano regore rino reMining, Engineering and Transport Expo kana kuti Mine Entra. Mumwe mudzimai wechidiki anga ari pamusangano uyu, muzvare Letenia Kwiripi, audza Studio 7 kuti akatanga kuita zvekunadzurudza matombo neivhu zvine goridhe gore rakapera mushure mekuwana shungu kubva kuna baba vake avo vane mugodhi wegoridhe. Muzvare Kwiripi vati kunyange hazvo vari kuwana cheuviri kubva pakuita izvi, dambudziko guru nderekuti vanoshaya kwekukwereta mari kuti vavandudze basa ravo, vachitova havana ruzivo rwakakwana rwekuti vangawane kupi rubatsiro rwakadaro.
Kutanga mining kwachona kutanga is a project raitonetsa because mari dzachona dzekutanga nemaequipment achona anenge achidikanwa nangwe marequirements anenge achidikanwa semukadzi dzimwe nguva unenge usina mafacilities emadzimai kana kuti ekuti uwane mafanzi ekutanga mining ndinongowanzwawo, but andina ruzivo ruzhinji kuti zvinofambiswa sei, vanhu vachona zvinhu zvichiwanikwa kupi. Uye panapa I think kuchandibatsirawo kuti ndichakonektawo nevamwe vakadzi tichazivawo zvavakuita maindustries, then tichabvunzawo kuti kana tichidawo rubatsiro rwakadai sevakadzi vari kuita mining tinozvifambisa sei.
Gurukota rezvemadzimai nekuenzaniswa kwemikana amai Stembeso Nyoni avo vanga vari munyarikani pachiitiko ichi vaudza gungano iri kuti vanoziva chose kuti vanhukadzi vanosangana nezvimhingampinyi zvakawanda kunyanya munyaya dzezvicherwa. Asi vati vanhukadzi havafanirwe kuora mwoyo vachiti bazi ravo richishanda nemamwe mapazi vari kubatsira vanhukadzi vanoda kuita zvezvicherwa kana mamwewo mabhizimisi. Vati wose vanenge vavhiringidzwa nevashandi vehurumende vanofanirwa kuvamhanganira kuvakuru vakuru vavo. Mutungamiri weZimbabwe Mining Federation, Muzvare Henrietta Rushwaya, vati kunze kwezvimhingampinyi zvavanosangana nazvo, vanhukadzi pachavo vanozeza kuvandudza mabhizimisi avo, vachiti sangano ravo rine urongwa hwekudzidzisa vanhukadzi vari kuita zvezvicherwa nevanoda kupinda mazviri.
Madzimai mazhinji haana zvivindi zvokuinda kuzheo kwokuti vaende kungava kumabhanga, kungava kunzvimbo dzakasiyana dzinopa mari yekuti vange vachikwanisa kunge vachivandudza upfumi hwenyika nekuchera zvicherwa. Saka naizvozvo isusu seZRMF tiri kuti ngatiuyei pamwe chete, ngatiendei kungava kumabhanga, takaita chibvumirano nerimwe bhanga rimuno munyika guru kuti tikwanise kunge tichibatsira sirana kuti zvinhu zvinodikwa nemadzimai kana kuti vacheri vese in general, zvinhu zvidiki diki zvinosanganisira atingati ma water pump, atingati ma compressor kana iwo anonzi ma explosives mukushandisa kwavane vachiita panzvimbo dzavanochera. Saka naizvozvo tiri kuti kumadzimai handei tinge tichinokutsvaga mari yekuti tinge tichikwanisa kuvandudza zvicherwa kunge zvichibuda pasi.
Musangano weWomen in Mining ndewechipiri kuitwa pasi pegungano reMine Entra. Gungano iri rinowanzokuitwa muna chikunguru wegore rega rega, asi wakanonoka kuitwa gore rino nekuda kwesarudzo. Gungano iri rinoenderera mberi mangwana apo parinotarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo negurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Takatarisa matambudziko akatarisana nevanhu kumusha, uko kwanetsa nenyaya yekushayikwa kwemari, kukwira kwemitengo yezvinhu, pamwe nekushayikwa kwezvinhu muzvitoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp panhamba dzinoti
02-462-4654-8. Ziganzi muku waja demandi kwa nira Munenge muneru chiva ndoro kupurira Nigaji zwamani pani nongo jamira Nigaji uyu mukana ndoto ushaniza Nigaji mama vangu ndoto vazivisa Asivaka ndo ziramba Kana nichinge na muda mama mzanira mbite
Koka nzwisa kubva kuna Killer T kanonzi ndamuda. Tabva tasvika kunoperera chirongwa chanhasi, totarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumwe murume apfurwa akafa nhasi mangwanani muHarare zvichitevera kusanzwisisana kwaitika pakati pemumwe mutyairi wemotokari nevechidiki vanobhadharisa vanopaka dzimotokari dzavo muguta. Mumiririri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vashanyira musha weGlenview vachiona basa riri kuitwa mukurwisa chirwere chekorera. Gurukota rezvemari vamutoli Ncube vanoti urongwa hwekubhadhara mitero nezvikwereti watambirwa nemabhanga International Monetary Fund pamwe neWorld Bank. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda bakufi.